Muna Gunyana Muremitambo Mizimbabwe yakapemberera apo Mzare Kesi Coventry vakagadzwa segurukota rezvemitambo. Vanotevera mitambo vanoti Mzare Coventry vane ruzivo rezvemitambo sezvo chinzvimbo chavo chichida munhu akambopinda munhandare kutamba mutambo. Muongorori wemutambo Vafara Kambamura vanoti vari kutarisira zvakawanda kubva kuna Mzare Coventry mugore idzva ra 2019.
Pana Mzare Coventry aiwa vakatigonera. Munhu afamba nyika dzakawanda ende akasvika pahighest level ende achimiririra nyika yake. She's patriotic. Angadai ari mumwe munhu akatomirira kana na England. Munhu ane nyika yedu yedzatende. Ndinoona mukadzi uyu ari munhu achagadzisa sport yedu yemuzimbabwe.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Volleyball Association Vamunyara Dzingoni vanoti vari kutarisira kuti Mzare Coventry achaita kuti hurumende ipe mitambo mari iyo iri kuvanetsa zvikuru apo vari kukwikwidza nevekune dzimwe nyika.
Tikuona tichiwana funding and those are tikutarisira seassociation kuti tichawana mari kubva kuhurumende kuti mutambo wedu wokura munyika.
Kunyange hazvo gurukota rezvemari vamutumi mumwe vakapa badzi raCoventry mari yekushandisa inoita iyo mamiriyoni makumi mashanu nematatu emadhora. Asi mari iyi haisi yemitambo chete asi kuti inobatawo zvirongwa zvevechidiki nemagariro. Muzare Coventry vakaita rombo rakanaka apo vakapinda muhofisi panguva yechikwata cheZimbabwe chemutambo werugby chemacheaters chakaita mukurumbira nekutora mukombe weAfrica. Chikwata chaDubet Namusamba ichi chakarova Kenya 17-5 makundano akaitirwa kuTunisia muna Gumi Guru. Izvi zvakauya zvekare mushure mekunge chimwe chikwata chenyika chemutambo wenetball muna Kubhumbi chakabudirira kuenda kumakundano e2019 World Cup mushure mekukunda mumitambo yavo yese muAfrica kunze kwemumwe chete. Tisina kanganwe machevrons ayo akarova Bangladesh nemarunds 151 vachikunda mumutambo wematest pekutanga kwapera makore gumi nemanomwe vachikundikana. Chikwata cheDavis Cup chakaitawo mashiripiti apo chakapunzira pasi Turkey 4-1 Mwarare Sports Club mumutambo weEuro Africa Zone Group 2. Chikwata chenyika chenhabvu chemaWarriors chakaswederawo pedyo nekudirira kuenda kuma 2019 Africa Cup of Nations mushure mekupedza gore chiri pamusoro pegungano rezvikwata zvina. maWarriors akarova DRC kunze kwemusha 2-1 ndokunoita mangange 1-1 neCongo Brazzaville. Vadzotevera nemamwe mangange 1-1 neDRC National Sports Stadium asi vakazonorohwa 1-0 neLigeria. Izvi zvasiya maWarriors aine mapoints masere achitungamira Liberia nepoints imwe chete. DRC ine mapoints matanhatu kwasara mutambo mumwe chete kuti makwikwi aya apere. Congo Brazzaville ndiyo iri pasi pasi nemapoints mashanu. Zimbabwe iri kufanira kungoita mangange neCongo Brazzaville mutambo wavo wekugumisira muna kurume kuti ibudirire kuenda kumafainari. Murairidzi wemaWarriors Sande Chidzambwa anoona kunge vatove negumbo rimwe chete kumafainari.
Ndinokungataisaisa gumbo rimwe chete kuCameroon kwasara rechipiri.
maWarriors achitungamirwa naChidzambwa akatora zvekare mukombe wekosafa cup kwemakore maviri akateverana uyezve kechishanu kubvira makundano aya avambwa muna 1997. Chikwata cheFC Platinum ndicho chakatora mukombe weCatholic Premier Soccer League kwemakore maviri akateverana zvekare mutambi wavo Rodwell Chengetere achitora zvekare mukombe weSoccer Star of the Year mushure mekuita zvimwe chetezvo muna 2017. Mutambo wenhabvu wakave neshanduko muutungamiri mushure mekunge vaFelton Kamambo vakasarudzwa kutungamira Zipa vakunda vaPhilip Chiangwa nemavhoti gumi nerimwe chete musarudzo yakaitwa. vaKamambo vari kuvimbisa huchi nemukaka.
kutawo processa kuti bhora rawo yako munhu webhora ende vanofanira kutaisira zvakanaka zvakawanda mubhora
asi vakamambo vane basa guru rekuedza kupedza chikwere cheFIFA chinonzi chave kusvika mamiriyoni masere emadhora uyezve nekutsvagira maWarriors mari yegadziro yakasimba apo ari kusangana neCongo Brazzaville mumutambo wakasimbisisa munzira yekuenda kumafainari a2019 vateveri vechikwata chine mukurumbira chenhabu Dynamos vanga vachingochema gore rese apo chikwata chavo chaingorohwa seri neseri chikapukunyuka kubuda mupremier soccer league vapa basa murairidzi mutsva Lloyd Gove achitsiva Lloyd Mutasa vatambi vetsiva avo vakatora mabhande emuzimbabwe vachange vachiedza kurwira kutora mikombe yeworld boxing federation yemuafrica mushure mekuvimbiswa mukana uyu gore rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.